Hallelujah! Hallelujah! Amen. Dear God, the Sankana about that part. Father, check out Revelation chapter 1. The Revelation chapter 1, verse 8. You know, Father, you know, I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is, who was, and who is to come, the Almighty. Even Jesus of Achesau, Jehovah Tanga, Jehovah. Hallelujah. Jehovah Tanga, Jehovah. Who tell you a moon? I want to go back in this spot. No, no, you want to do that. Amen.
Shut up! Tinosimudzira zita renyu, maitirei shoma simba munguva yakadai, nekutitizwe shoko renyu tinotenda Jehovha kuti mune shoko ramaisa muromo nemuradakude wenyu tirinamatira ishoma simba kubatanirwa kwaro kusunungurwa kwerurimi ishoma simba shoko rishike baba kuvanhu sezvakuda kuti rishike nezvariri tiri kunamata baba nezita ramambo jesu mweya wamwari mweya mutsvene uye pamusoro peupenyu hwavo uye pamusoro pekereke yenyu ishoma simba nezita rajesu tinoramba kuita kwose kwakaipa mabasa ese muvengi zvipika mupinyi zvose zvaakade kuunza kuti shoko risasvike zvakakwana ishoma simba pavanhu venyu tiri kuzviramba nezita ramambo jesu chitibatirai jehovha chititungamirirai ishoma simba muzita raishoni jesu kristu amen
regai tiverenge vamosi ndakaudzwa natimi yechechanondichamao vakugara kumusha mazuvano hanzi ndiaichadinatiitima nepapa augara kumusha ambeno kana chiri chokwadi vagozi sambaona yeze vari kumusha hanzi havana kuzokunomacharo takuda zvimusha so vano vachizoeka nogara kumusha zvakanyanya tiverengerema tipinde mushoko Mark chapter 4, verse 35 to 41.
Mark chapter 4, verse 35. Zvino nezuva iro, ava madekwana, vakati kwavari, ngatiyambukirei mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa akangodaro. Manga magwa akanga aive naye. Zvino kuti guru remhepo rakamuka. Makumbo emvura anorova rikanga roda kuzara asi iye vakanga ari musure megwa aiti pamusango vakamamusa vakati kwaari mudzidzisi hamune haana kunyangwe chokwa here akamuka akarayira mhepo akati kugungwa nyarara kudzikame mhepo ikanyarara kudzikama kukuru kukavapo zvino akati kwavari munosvireiko kudaro hamuno kutenda here vakavashama kusva kukuru vakataurirana vachiti dziyaniko uyu nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera
haleluya Jona chapter 1 Jona chapter 1 Jona chapter 1 chasananura mamain scriptures ndopandirei ndichiconcentrata both of these scriptures Jona chapter 1 Jona chapter 1 Papa verse 1 kusvika paverse 30
mukurokuta Jona chapter 1 kubva paverse 1 zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti simuka uende Ninivha riya guta guru undoriparidzira nokuti kuipa kwako kwakuita pamberi pangu asi Jona akasimuka achida kutsidzira Tashishi ave pamberi paJehovha akaburukira Jehovha akaona chikepe chakanga choenda Tashishi akabudisa mari yacho yokufamba ndokupinda mukati macho kuti aende navo Tashishi ave pamberi paJehovha kudzokera kunyika asi vanokwaniwa nokuti gungwa rakaramba richinyanya kuvapemera.
Haleluya. Sorry, chitepa 16. Chitepa 16.
Naizvozvo vakadanwa kuna Jehovha vakati, tinokunyengeterai imi Jehovha, tinokunyengeterai kuti tirege kuparara nokuda kweupenyu hwomunhu uyu. Murege kutisumira mhosva yeropa risine mhaka, nokuti imi Jehovha makaita sezvamakada henyu. Ipapo vakasimudza Jona vakamukwadina mugungwa, gungwa rikanyarara pakupenda kwaro. Ipapo vakanga vakatya Jehovha kwazvo kwazvo, vakabayira Jehovha chibayiro nokumupikira
mhiko. Haleluya. Ndichange ndichitsanangura ndichitranslata kana kuti ndichibva kunyaya yekuna Mark chapter 4 yakataurwa kuna Matthew again ndichienda kuna Jona wokutanga. Pane zvinhu zvatoda kubata pazuva ranhasi. Haleluya. So mukaverenga nyaya iyi munoona yokutanga kuna Mark pane mikuva yakapinda vanhu chikepe zvakuiviea pane mazvunhu zviri kusumuka mukati meupenyu hwenyu. Amen. Ende zvinhu izvozvo zvounza kusanganikana mukati meupenyu hwenyu. Haleluya, haleluya. Na shoko ranga rinobudisa pachena na pavhere 36 kuna Mike kotendekana Mark chapter 4. Mark chapter 4 verse 36. And now, when they left the multitude, they took with him along in the boat as he was. And at the little boat were also with him. Him and the world, I never kissed. Amen. So, one of the things, Chakayachita, ndechokuti pana Mark chapter 4 madisciples akapinda muchikepe, akapinda muchikepe shoko ramwari rinoti vakapinda naye. Haleluya. Vakapinda naye vakafamba kufambe. Haleluya. Hai kwakasumuka dutu. Hai there was a great windstorm and the weather very good so that it was already filling. And chikepe vaipakatikwati vasumuka dutu chakapota chakunyura and mvura yakuita ichipinda muchikepe. Haleluya. Pane nguva dzokuti kana tina Jesu madutu anouya basi. Haleluya, haleluya, haleluya. Avaka vaipakatipati dutu rakasumuka rikavapozera kwa chikepe chikatanga kuzara nemvura. Akatanga kuzara nemvura mara vakavamaverenga vesee aba in the same kana kupaspetie. Hallelujah. As Jesus, he was in a state asleep on a pillow. Hallelujah. Hallelujah. But I thought, why the pastor showered this one back on your back? I have to say, what's an angry man? I'm not going to pillow. That's in that disease. Amen. Vakaenda naye uchiverenga chika
Hallelujah! achikeri achisiya achibva pauvako hwamwari. Haleluya! Akasiya chikwere chakasina mwari, akasarudza kuenda kuchikwere chakasina mwari. Ukaizikana tumwena muna Jona ndiye wakunya kufamba na Jona chapa hazi verse 4. Haleluya. 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 Haleluya.
Ah!
akarudira namwari wake vanhu kwavo vasvika mumadambudziko vanodanidzira muna namwari wakawakawai. Haleluya. Ndangatichitaura vamatita nenzwo yangu ndatara nezvese neandakuda zvajesu ndakuna uva utiziro hwamadzamu kwatinofanira kumhanyira kunyange zvinhu zvaoma sei tinomhanyira kuna jesu. Vava vaimhanyira kuna jona vasina mwari vaimhanyira kuna namwari vakawanda vanda ndo vatakuwa zvaitwa neshoko ramwari. Hanzi vonoma vadana kuna mwari wavo kodo kagozi kano kwaneswa ikavo kana kamwana kadikidiki kuti vakamhanya kunodanidzira kuna mwari ndoriveidambudziko rakakuru vanotiza kwavako vamwari vodana vanhu vakawanda vai kunyange una jesu kunyange asipo uzvichau. Haleluya. Chikeva chavo chinani arimo vachauya mutu ndovanotaura chikevechi chinani mukati. Haleluya. Hanga shoko ramadzakaitika pane umwe akavaka imba yake neuswa umakavaka yake nemadzina. Haleluya. Akaisa pandere akasimba paruvara hai asi musi wakauya dutu harioneka vanhu simba redutu harioneke musi wavavaka. Amen. Rina simba rokuwisira imba. Haleluya. Yakabatirwa panjere isiri. Asi yakabatirwa panjere yakanaka haido. Haleluya. Chungu chakakura muupenyu hwamunhu kuziva kuti njere yake yakabata akamira panyake dutu harina kuti jesu varimo dutu rakangosunuka. Haleluya. Hakako jesu haana kuafekwa nedutu. Haleluya. Hapana chunhu chakavakanganisa pakasunuka dutu. Vanhu vakawanda varikumhanya vasina jesu vanosunuka dutu rinovawisira. Haleluya. Anakita vakawawo kumhanyira vakawari mhoo rakaina jona vakamhanya kuna jona vachifunga kuti kune basi vachiurara kuva vamwe vese vakumira nemazimadavo iwewo wakaraa asi wavaikumira kwaari shoko ramananga ramisa pachena pavhesi 3 kuti aitiza pamberi pamwari mamari mwari vanga vasisii mustori yake. Haleluya. Mamari vanga muzere kutizwa kwamwari asa vakapinda vamwari namwari vakamhanya kuna jesu vakamuona akazorora. Haleluya. Hama dzangu dutu richisumuka jesu vanenge vakaa. Haleluya. Vasiyana najona anenge akazorora asina zvaachaona. Nasungongomeasikoro ndoparidza kwavo. Haleluya. Haleluya. Aha.
Hello.
unomhanya kunomusiri. Vachifunga kuti Jona mumwe wemamwe wavo akumira navo pakuti dambudziko ranga richichena ripere. Pavakamhanya kwavo vachitisvikira akarara vazonorara nguva ikapera. Tinombaara tichino muka udanidzire kuna mwari wavo tiregere kufara. Saka ndinoramba dai tatora chaichenya kana kuti vanoti casting lost nerechirungu vagini akakande chenya vaikanda rinenge dhaivha so kana vanhu vanhu vachiziva madhaivha patiko taiweka kuti kanonongedzera kuti mai vangatoiiswa kakakonongedzera pane munhu yangai kakone vana veisraeri kukanda manozi amen kuti akanoga akafanana pakusedekwa kwemunhu chisaiko wechikoro afa Judhasi apa akashandisa kukanda manozi. Saka apo vakakandana munhu wavakutarisira kudeyabara kuna mwari wake zvinhu zvaita zvakanaka ndiye akabva kunongedzera akagama sada munofeana yaitasoenda achakubatsira aiiya kukonzeresa onzero mamunhu ekaneka ipapo zvakatotora kuti abatwe nejenya kubatsira munhu asi vaona tanongedzera bhara vakatiuru taura nyaya yako zvakanaka chimuti chatiwana gokoasa. Hallelujah! Chimutika ikwati zvekumhanya chinotaura ndovada nimunuanotyamwari unotya mwari enarimwe narimwe uno unotya mwari taura zvakanaka nyaya yako e agovaaaaakini ndinotya mwari ene matsanangurira akaita mwari neoovatotya umo anotyisa hanzi mwari vakasika deni vakasika pasi vakasika nezvisevumai tomaivanoshaii taura nyaya yako kuti tizozvi zvaitika nosiya joe akatanga kutsanana vesi ten
ipapo varume vakashamba zvokwazvo vakati paari chinyiko ichi chawaita nokuti varume vakanga vachiziva kuti unotiza pamberi pajehovha nokuti vanovaudza.
Haleluya, haleluya, kadaikokange wakashamanuu hazi hazi vakamubvunza akatsanangura zvese zvikana vakaa vakatanga kutya akabuda pavakataura najoni jesu anga atiza pamberi pamwari. Haleluya, avakaona akatsanangurira akavati ndatiza pamberi pamwari rabva tanga usirwa namwari hausi kuzowana mukati nhango kutanga kusika kuchakuranga kuti kutakachira hausi kuzozvibatsira nezvavakabati nemareinai nemasituashenzi nehama dzakamukomberedza nokuti anochengetedza zvakakwana dzimwari. Haleluya, haleluya, apavatanzwa ende emasaibai pavatanzwa kuti rumo yaangatiza pamberi pamwari pakuva vari madambudziko mazuva ranhasi nokuda kwokuti vakatiza pamberi pamwari vanoziva kwavari kumhanyira mazuva akusiriko vana kugoivaita kristu aune chikepe chavo pakusumuka duu haisi kuchikepe choro hatisi kuzomira aaa chinobada. Haleluya, haleluya, ha vesi leve
zvino vakati kwaari tichakuiteiko kuti gungwa ritinyararire
tisana chashika mabuwa solution. Saka amoramba chutendelezi. Amoramba achushia mchigo tisiri. Hallelujah. Look at the market fire bango. One lasho koto sata amoramba di satan barumba atako ukejima. Da amoramba di chitisi na kisiriko. Achika chono.
Amen.
nzvimbo isingatyisi. Jesu Kristu ndiyo mvheyo isingasunguzwe kana nechinye kunyange kuti ukasumuka sei. Isaya anotaura kuti iye vana dudzi rasumuka, sumudzai chinyere. Haleluya! Jesu vanoudza chinyere chinonyaradza dutu. Vanhu vakunde pavakanzwa Jesu vataura. Haleluya! Vanhu vanopisi. Haleluya! And the wind stops. Haleluya! And the storm comes. Dying away. Pane zvunhu zviri kusunga zvinhu zvichafu. Dutu iroro harisikuzomira kana Jesu vataura shoko kuti peace. Haleluya! Pane zvunhu zviri muupenyu hwavo vari pano zviri kuda kuti Jesu dai vandirangarira. Kuti Yesu vamwoto kuchema Jesu aripo uchiti dai Jesu mama voda kuzvipara. Upenyu hwako wazvaomochimhanya namwari. Wongozvimhanya namwari. Asi pane vanhu kuti asumuka. Nekuti mauri uri kunzwa kuti mauri chakabada kuniparare. Pane mwoyo here. Pane nguva dzatinofunga kusiyo. Amen. Wamira namwari wototiwa kuti mwana ndehani here neupenyu hwangu. Ndosemfini yatauya kuna Peter vachimuudza Jesu vakati Jesu mune hanya here nesu kuramba makara kuti tipara. Jesu vanokuka vachitirisana naPita hanzo vanouka vakasu vakangosumuka vachiadresa problem yakaenda. Jesu avasikuzonzwa kuti wava wazvuka sei pakuti ivo vakusiya pakaoma sei. Asi nokuti Jesu vari chichema ichocho hachisi kare Jesu varipo panyero nechitepe choko vachataura shoko. Haleluya! Chepe kana kuita zvakafara nokuda kwekuti takakura Mwari vakangosumuka Jesu vakaudza kudutu kuti peace, be still. Ndakutaura kuti munhu anomuka kuti Mwari akakudza peace, be still kwairi. Namba one, nekwe izvozvo zvinofanira kumira. Tapedzisira panofanira kunyararadza chose nduvo. Haleluya! Haleluya! Mhepo yakasangana nedutu. Haleluya! Mhepo inofanira kumira. Hati vachiona madhisaipozi zvakadai kanoiverera kuna Mati, hati vakashamisika. Jesu vakaita zvinoshamisa pauupenyu. Amen. Kaka, even if vakamutsa Kristu vachiti munotisiya tipara kune hande vakafunga chatsiro chino munhuye. Kunaza pane nguva dzekukambira nemunhu unongoda sapoti yake kuti hautarisi kuti sapoti yake ina mupenzi kana mudzidzi rako. Kunaza pane vanhu vobva vakaita hasha nevamwe vanhu vari pano nokuti vanogona kupedza kuti hanya sei zvino vakachirawo pandai vaya. Ndaizvota hamuponesi. Ndo mhuri dzapata mwoyo wakadaro unopinda munhu wokoda anogoda munhu kuti amusapoti kunyange asinga kugoni kubatsira mudambudziko rako. Madai vanhu vakawanda vakawandisa zvisinde munhu ano anongoita nemunhu sei asina kundifonerawo nokuda achizobatsirwa asinokuda anogodawo munhu akadaro amunhu amurangarire panguva dzakadaro. Mamutsiro akaita vanapita isu anoreva kuti hakuna aioreuae because vachimisira vanetita yandepapa pavesi andepa pavesi 41 pana apana maaaiudongwa pavesi 41 hazi they were filled with great awe. Hallelujah. Vakazadzwa. Nerechishona ndinina 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 nd vanoshandiswa mavanhu. Because pane zvinhu zvekuti munhu mokotodza amire newe pafoni kwadyona kuti akamira newe kudarikira zvawaitaka.
Kwenyu kuna Jonasi ndeye
onesotwaso. Kana kumwe wawo zvati
kana uchiri kunamata mukunamata wakasiyana nezvaukufira hausati uchiri right asika chaipo chaipo anotonamata nezvazvoiita inini sei zvangu zviri kuita senge zvakao hapana pakauya umesigoshekamuani uyu uyu jao achinamata achitaura no you're going to strong I know your power anasika kutaura akatakaimandiraaupesi wangu hauna kumira zvakanaka kunamata womunhu government elevate nezvaari mwari vanobata vane mwoyo because vanova vanopindira voda kupindira nyaso kuti nyatoziva kuti vana vakapindira sei aupenyu ende zvinobuda kome genuine approach yekunamata avaaa vanosvika vachii very normal for munhu anoda mari for munhu asatazva mari akutsvaka mari kumari dai mandinangarira akude pachena nyiki yake pamberi pamwari nezvemumakwedha anotokunitsa pachena mwari vanosvika ipaa magasiei akuita kuyaitwa mwari hamunikeesa kuna jesu mboto weeo hamuma
kuneka pakutenda kuti Jesu anova kuoneka. Weakness hope yakakudzwa nokuti kana masituation yemunhu ndeyekubara vanotauta vakabva kumari kusvika pavanofungira kuti vanogona vanosvika pakuti vanongofunga kuti anogona kusvika samo ende ipapo vanongosiya pakadaro Kristu ndochinza vakanobata panapisa kuti kana uneni chikeme chino unofanira kuziva yeiende panzvosvika hatakuna kusvika iwo because mavira aitaotondimuta hakuna hai handina kuda kupindura ipapo ndada kuzopindura tapedza dambudziko nyaya ipauri ndeyekuita hauna kutenda ndichagara ndiwo mamungu nekutenda kushoko kana uri kudambudziko hama dzako mirawo kuti kana watikuuka pana jesu tienda kuti jesu Jesu basi kuzokundikana vangoda your faith kutenda kwako situation njira yakaoma sei Jesu kana vari munhu tiriko vachapedza dambudziko rangu kana Jesu vari mushoriro chikepe chino hachisi kuzowisa kwakare kana Jesu vari muno kunyange zvikasitota kurazara zvikabva kuchipara Jesu vakambotaura zvakashoko situation ino situation yako haisi kuzoda munhu asikopere ida kupira pana Jesu Jesu mangu munotitubisa ane tinopedzisa tiri kuna Jona haleluya tiri kuna Jona taakunopedzisa haleluya mesipoka
Besto, iya natsovali. Isimudzei ndikangire mugungwa. Ipapo gungwa ichakunyararirai. Nokuti ndinoziva kuti ndiri guru. Rakakuwirai nokuda kwangu.
Ndaibe.
Kunyama zvakadaro, varume vakabasa nesimba, vachiedza kutongera kunyika. Asi vakakoniwa, nokuti gungwa rakanga richinanya kuvapenga.
Tangotsanangura ipapo pane nguva dzokuti tinounzwa namwari kuti siya mari nezvakawanda wanda seshoko randinotaura mazuva ranhasi Jona akavaudza kakaru kuti zvinhu zvenyu zvikunakirei kandai Jona amen kandai Jona kuti mugungwa zvinhu zvenyu zvinobva zvaita sei zvakanaka afarumo vakatanga kuresina laiva unozangaa pamwe maunonosvika atakatanga kuti kukanda mugungwa ndoaaaaoonoekaesoei vakatanga kufunga kaviri
iye natikavari ndisimudzei kunikandire mugungwa ipapo gungwa nechakunyararirai nokuti tinoziva kuti rakakuwirai nokuda kwangu kunyange zvakadaro varume vakakwasha nesimba vachiridza kudzokera kunyika asi vakakwaniwa nokuti gungwa rakaramba richinyanya
kuvapeuavarume vaudzwa solusheni nadhona ivo vakaramba vakati kukanda munhu pane zvinhu zvaunotofanira kuita pathway unozakana mikunga yekuti tinonyara zvimwe zvinoti nozvinoitereza takanda munhuuka kuti zvinhu zvenyu zvisinache zvinoita here ndibva ndati ndichikunda muno handichaenda kumapostori zvachose zvinoita here kuti ndakunobuda kana ndobva ndanopisa machira anababa ndonorava zvakare kuti zvindinakire unogona kutanga kufunga kaviri ka nousiwa ndazvinzwa but usi wakuite kwami tinozoona zvakuita ndazvinzwa
Daura, Daura, anda para o Daura, para o
akataura kwete kuti aida anhu akumbirira
waziva
Jesu vanomisa kuti kusvikira ndafa pane vamwe pauchazoregera kutiaozoera nokuti pane pasisina unoda anotaura kudambudziko ropa rapera zvachose kana makigao ei inosimaba kuti wakwana limiti yako yorwara uchibhadhara limiti rako remezikuno rokurapa nemari dzakwana kunyange urikubhadhara mamwari vanokudai vanhu vekuemeo kunyange eiaakaubva munotifuka tichiuuka inonikomplesi aiuka taiuzwa anda pana munhu akaaku munhu wataanefuka vanhuzatanobhadhara akatendese ae munhu weaee wosiutangonotizaiandaripo angasireti anofuka patinobhadhara pane mapenalti zvakare unofanira kuwedzera pafuka anisa kudemtudza vanhu chitevera vanhu kufuka vanhu yemakesa inonzikombirenzi inongoka kuwanda inokabva pakati kubasa ikazi hakuna chinhu chinozifuka munyika chinozifuka vanhu cheoo vanweki takava nosvika kusvika kokupedzisira kadai anajora mugumba zvizvenyu zvikunakireba kadai anajora mugumba gumba rinonyarara pedzisaima
haleluya
naizvozvo vakatanga kuna jehovha vakati tinokunyengeterai imi jehovha tinokunyengeterai kuti tirege kuparara nokuda kweupenyu hwomunhu uyu murege kutishumira mhosva yeropa risine mhaka nokuti imi jehovha makaita sezvamakada henu ipapo vakasimudza jona vakamubatira mugungwa kumwaikanyarara pakupenya kwaro ipapo varume vakati jehovha kwazvo kwazvo vakabayira jehovha chibayiro
haleluya
yakwajoa anhu vakati zvinhu zvikaramba zvakadai vakamineta nesituation vakati mwari tiregerere panemwana ufanira kutaura kuti mwari ndiregerere anasi kuzodzokera ndaakuzokera kwama okama anhu vakaka zvimwe chete zvakaita kuna mwari handipako munhu akamira kuti amen maikuteranhu kana akusumuka kuti apeka vanhu vaviri vandataura kuna zvoa munhu anofanira kukandira zvizvo oita kuti mwari awane haleluya vanga vari kuna jesu vanofanira kukanda kuna mwari woti jesu 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 hakuna hanya here noupenyu hwenu munoba here kuti ipara mwari vachasumuka vataura kuti peace haleluya hanu pakatongokanda zvono hai pakabvapamira kubva paitaka amen zvakabva zvatongakakira vanuma hanu vakatora chibayiro vakatanga kubayira kuna mwari madhisaipo pavakaona hanu vakati kukwidza mwari vakati pakati petiraitinga zishamiso kanocheka after verse 42 nonazoona varuma zvakaziyana akafanana nemurumo anomisa regai kuzi pane zvunhu zvichamira nokubvisa satani pakati pavo nokubvisa zvunhu zvisiri mari zvokuvimba nazvo kunyange zvakanaka sei haleluya vashongi mwari vazuva vanhasi vanhu vataura kuti peace andizivire kutiuuutukaea ati mwari vakuanyara mwari vakakutaura kune munhu achanga ane kutenda maari kubvuma kuti jesu kana mumusitoshaivanhu zvinhu zvichabvuma shadreki misheni naabhedhinego shamwari dzinhu dzitatu patsika kuinda mumoto nepakapedza kaona wechipo. Amen. Pano kuda wechipo. Pano kaJesu kuda. Amana kutegera kuda mumoto. Mumoto vakatoto kupinda madamu. Asi pana muchengeti. Uri kubva kuna Jona. Wava namwari. Chifamba muchipo chako muna Jesu. Shall they commission a better? I have a good son of the church. Hallelujah. What a few months in for that yes. Either one of them and I feel about sheep. There are no tender for heart. I have to be yes. Hallelujah. Do not allow them to be swap. Do not yes. Do not allow them to come. Ina Jesu. Ini kita wona manja sesungguhnya Yesus. Dona Yesus itu namanya. Mana mana tu mana lah sesungguhnya Yesus. Ini dona Yesus. Mua, Yesus sekolah di padas. Sini kita mau ini dini. Mua, mua orang tua kata ini cicit apa tu? Mua, mua orang tua fanya Yesus. Mana fanya kucing dia, kucing sel.
So check them out. Group them out.
ndakataura ndinoda jesu jesu pane situation yanga ichiitika mukanaa taura shoko rokunyaradza ndokwatakaona nguva yekunamata navo so ndakuona nguva yekusumuka vakadaro ndaita kuti tinamati tiriende kune vanhu kuti mwari vapindire nenzira ine simba upenyu hwevanhu uitiro zvakananga mazaa kuna mwari vanotenda vaza autiwanindiwekusumuka mwari vaite basa rakaoma baya ichitibatsira.